manera kana kamuri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manero akanaka vateereri tinosangana zvekare manero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 5/2022 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vagari vekumasvingo vochema-chema nemari dzemitero dzavari kunzi vabhadhare pamwedzi dziri kuiswa pachikero chemari yekuAmerica. Hurumende inoti yagadzirira kuita nhaurirano nevashandi vayo vazivisa nezvekuda kutanga kuramwa mabasa. Reserve Bank of Zimbabwe yoparura mari yendarama inenge ine goridhe, asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti kuteya nzou neriva. Ndiyo misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vamwe vagari vemumasvingo vanoti upenyu hwavaomera zvakanyanya mushure mekunge kanzuru yatanga kuvabhadharisa mitero yemvura, masiweji, marara nezvimwe nechikero chedhora rekuAmerica kumabhanga kana kuti bank rate inochinja zuva roga roga. Izvi zvapa kuti mimwe mitero ikwire zvakapetwa kaviri. Godfrey Mutimba anoti panyaya iyi.
Kanzuru yakazivisa mukupera kwemwedzi wapfuura kuti yakachinja bhajeti rayo ichiriisa kumari yekuAmerica nekuda kwekushaya simba zvinotyisa kwedhora remunyika. Asi vanhu vanonzi vanokwanisa kubhadhara mitero yavo nemari yemunhu achishandisa mutengo wekuchinja mari wekubhanga. Izvi hazvina kutambirwa zvakanaka nevagari vakaita saamai Sungano Zvarebwa naShe vanoti havakwanisi kubhadhara mari dzave kudiwa pamwedzi.
Chirongwa chakaitwa nekanzuro chokuti ichinje mari ichidhila ine ikwivhalendi yemari kuforex chirongwa chakanga kumira zvakanaka nokuti mabhiro ave akakwira uyezve tagara tichitotarika nearipo kuzoti aya ave akakwirisa zvokuti handisifungi kuti tichagona kubhadhara mvura mari idzi. Pachaita dambudziko huye pachaita vanokuchema nokugedhagedha kwameno pakuti vanhu vachatanza kubhadhara mvura vagodzivharirwa zvirwere zvigowanda munyesha umu. Chirongwa chakaitwa nekanzuro chakaipa zvikuru.
Kanzuri isati yatura danho iri, vagari vaibhadhara mari dzaitangira pazviuru zvisere 8000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru gumi zvemadhora emunyika 10,000 pamwedzi. Asi mwedzi uno mari yakakwira zvekutangira pazviuru makumi maviri 20,000 Zimbabwean dollars kusvika pazviuru makumi matatu kana kuti 30,000 Zimbabwean dollars. Mumwe mugari wekurunyararo West ari pamudyandigere ambuya Beatrice hama dziripi vanoti mari yebhiri remvura yave kudarika muhoro wavo pamwedzi.
Aiwa ina handisi kana kutombofara, handisi kuziva kuti kanzuro yedu yatifungira zvipi rwendo runo. Sezvakaita ini ndiri kutaura nditori penjeniyawo zvangu, handina kana mari. Handitozivi kuti mari yacho iri kuuya iyoyo ma 30,000 aya. 10,000 yacho yanga ichitombouya iyi ndaichitoikoniwa. Saka kana vakuunza 30,000 ichinzi ndeye mvura pamba panogara vanhu vaviri, mushure macho ndiri penjeni yana kana mari yandotambira yachoka yepenjeni yacho amenoti inopetwa rungani kuti isvike pa 30,000.
Vagari vazhinji vari kuti vainge vaitotadza kubhadhara mari yaivapo kare nekuda kwekuoma kweupenyu vachivharirwa mvura nekanzuru nekudaro zvatowedzera dambudziko ranga riripo. Meya waguta remasvingo vaColin Maboke vati vakatora danho iri kuti vakwanise kuramba vachiita mabasa avo sezvo zvinhu zviri kungokwira munyika zuva nezuva.
Chirongwa ichocho hatigoni kuti tinzvenge from reality. I think even munhu wese unoappreciata kuti muZimbabwe zvinoira zvakangofuma zvakachinja zvakakwira. Saka kana tichida zvokuti tiprovide service delivery iri effective, then we have totongoramba achiteta zvokubhadhara mari ndichitandisa the current market value interbank value yemari yacho inofanira kubhadharwa nemukari. But the moment yatinongoti here titi nekuti mapensheni ane problem yekuti asikuwana mari inosvika ukoko. Then it means takukompromisa kuti safe delivery.
Asangano rinorwira kodzero dzevagari remasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti mura rinoti kanzi riri kuomesera vagari vasinawo chekubata. Vanoona nezvekufambisa kwebasa mumura muzvare rumbidza magurupira vati kanzuri rakatora danho iri isinawo kunzwa zvichemo zvevagari.
Rakatorwa necouncil iri vakatora vasina kumbokonza kuti vagari havana kumbopinda mumisha kuti vanzoti vanhu vane muono wakaita sei. Richaafekta parevenue collection nokuti vanhu havana mari. Shoma iyo yanga ichichajwa at least vanhu vanga vachitsvaga vachibvisa. Zvino mukwidziro wavazoita uyu ne 100% vasina kukonsulta vanhu zvasvibisa mwoyo yevagari. Avo vachabva varega kubhadhara nokuti vanongoona sekuti kusiri kufa ndokupi. Izvo zvichabva zvazoafekta manje even service delivery.
Mura yati iri kutora matanho kubudikidza nemagweta ayo anorwira kodzero dzevanhu. Ndakamira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Hurumende iyo iri kupomerwa mhosva yekuisa zvimiti munzeve kana vashandi vachitaura nyaya dzemari inoti inokoshesa nhaurirano. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa nezuro nemamwe masangano evashandi kuti vacharamwa mabasa mukati memavhiki maviri anotevera nenyaya dzemari dzavari kutambiriswa dzavanoti hadzichakwani. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Izvi zvinotevera gwaro ranyorwa nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende achizivisa kuti kana hurumende ikasagadzirisa nyaya yemihoro yavo mumazuva 14 vachange vachizoramwa mabasa. Masangano anyora tsamba yanoti Public Service Association, the Federation of Educators Union of Zimbabwe neNurses Federation of Zimbabwe. Asi vachitaura neStudio 7 gurukota rinoona nezvevashandi vapo mumavhima vatiwo vashandi nevashandi shandiri vari kuzoita hurukuro nemusi wemuvhuro. Vamavhima vati hurumende inokoshesa hurukuro.
Chatinonyanya kuda ndechekuti hurukuro dzisadonha, hurukuro dzirambe dzichienderera mberi, vanhu varambe vachienda kumabasa asi hurukuro dzichienderera mberi kusvika hurumende nevashandi vasangana vawirirana kuti va pane zvinofanira kuti zvibhadharwe vashandi. Kuziva kuti kune musangano weNJNC musi wemuvhuro vhiki rinouya, ndicho chimwe chiga chatinacho chekuti tikwanise kusvika patinowirirana nevashandi. Saka dai vambomira vaita patient.
Asi mutungamiriri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanogara vachiti hurumende haidi zvenhaurirano pachine nguva vati vari kutambiriswa mutero wembwa.
Ukati takupa 100% yemunhu ari kutambira 18,000 asi kozi takupa 100%, zvinoreva kuti anenge akutambira next month, muna this month July pachapera mwedzi anenge achitambira 36,000. Kana wakazvitarisa nezviri kuitika muekonomi unoona zvichiita hazviiti, haikwani, haiite, we cannot talk about it. Isusu hatichatombotarisiri magovernment kuuya nemapercentage of any increment. Government yakufanira kutaura mafiga anotaridza kuti mushandi unorarama.
Munyori mukuru werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe vaRaymond Majongwe vati vose vashandi vanodawo mari inokwanisa kuti vararame sezvo vakatodzidzira mabasa avo.
Sei tiri kutambiriswa mari isingakwani kutenga bhare sipo iwe uri munhu akaenda kuchikoro kunodzidzira basa? Shotokundwa here kutambira mari nevanhu vanotengesa magwavha mutaundi? Isakaenda kubasa tikushenzera nyika vana chiremba vari kurapa vanhu.
Mutauriri weZimbabwe Teachers Association vaGoodswill Taderera vatiwo vashandi vehurumende vave kuita mushandira pamwe kuti vawedzerwe mari.
Asi iye zvine izvi tawirirana kuti ngatichimboisai musoro pamwe chete timbofamba tiri pamwe tichikurukura tichiwirirana tichiratidza kuti munhu watakatarisana naye munhu mumwe chete mushandirwi anova ndiye asiri kutipa zvakakwana.
Asi vamavhima vatiwo kuramwa mabasa kunokanganisa mabasa akakosha ehurumende.
Kana mabasa ehurumende akamira vanhu veZimbabwe ndivo vanosafa. Saka ngavafungisise vasati vaita izvozvo zvavari kutaura zvokuenda pastrike kana dzimwe job action.
Pane nguva hurumende nevashandi vayo vasiri kuwirirana panyaya yemihoro. Vashandi vanotiwo vanoda kupiwa mihoro nemari yekunze, vachiti zvinhu zvese zvavakungoda kubhadharwa nemari yekuAmerica panguva iyo vashandi vari kutambiriswa madhora emunyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Munyori mukuru werimwe sangano revadzidzisi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaRobson Chere vasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yekuponda imwe nhengo yesangano iri vaRoy Isa muna 2016. Dare raMajestrate rakamboita tsvakiridzo rikati pamushakabvu akanga adonha kubva mukamuri yechinomwe paJameson Hotel muHarare asina kupondwa, asi mapurisa anoti ave nehumwe humbowo. Kusungwa kwenhengo dzeArtus uku kuri kushorwa zvikuru nevanorwira kodzero dzevanhu vachiti kuvashungurudza. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vakambosungirwawo mhosva iyi vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Senchere negweta ravo Mai Beatrice Mtetwa vaenda nhasi kulaw and order kunozvipa kumapurisa mushure mekunge paine gwaro rakanga ranyorwa mubepa rinonzi Padfield vachiti vachere vari kutsvagwa nemapurisa. Vaenda vachitibvunza kuti vari kutsvagwa vane mhosva yavakapara here. Vasvika vakasungwa vachinzi vari kupomerwa mhosva yekuuraya shamwari yavo inonzi Roy Isa mugore ra2016. Inove nyaya yakaitika ikaitwa tsvakurudzo dzakaitwa kumatare ikaonekwa kunzi shuwa papasina munhu anga akaparadza upenyu hwavaRoy Isa. Tichitaura kudai vachere vabatanidzwa pamwe chete neni kuti tipuwe mhosva iyi yekuti takauraya Roy Isa anga ari mukomana wechidiki aigara kuActurus kumwe chete kunoshanda vaRobson Chere.
Vachere vanga vachinyorawo pamadandemutande kuti pane vanhu vanga vachivatsvaga. Mungatudzo kuti zvanga zvichifamba sei panyaya?
Vhiki rapfuura pane mota yakapasa pamahofisi pedu ichiita kunge yaita accident ikapasa pajurawo. Mushure mekunge pajurawo papasika paperimita wo yedu kwakazouya mota ivanga ine vanhu vekuhomicide vamwe kulaw and order vanonzi vaifamba nemota yefortuna yewhite yanga isina maplates. Vakazosvika vakabvunza kuti vari kutsvaga vachere. Zvimwe chete zvakaitikawo kuActurus kwatinonzwa kuti kune mota dzaingotenderera vachiti vanotsvaga vaRobson Chere. Asi magweta ainyorera tsamba mapurisa achibvunza kuti vari kutsvaga vachere here, ivo vachiti hatisi kukwanisa kutaura izvozvo, hatikwanisi kunyora kana kutaura kuti tiri kuvatsvaga kana kuti hatisi kuvatsvaga. Saka nhasi ndopazoti gweta rati ngatiendei kumapurisa kwacho tinotaura navo tinzwe kuti vari kukutsvagai here zvechokwadi, nekuti dzimwe dzenguva mukutsvagwa uku munhu anosvika pakusopondwa nevanhu vanenge vachiponyemedzera kuita mapurisa.
Mapurisa akambotiwo pane dzimwe nhengo dzesangano renyu dzavari kutsvaga nezvenyaya imwe chete iyi, mungazive kuti ndivanani here vari kutsvagwa?
Pane zvinhu handichazive kuti vamwe vavari kutsvaga ndivanani, sekuti mapurisa chero mukatarisa vamagwaro avakanyora vachiti ndine vamwe vandiri kupomerwa kuti takaparara mhosva pamwe chete navo, hapana ane zita rakandomewa, pakangonzi pane 4 others. Saka kuti tichaziva kuti ndivanani maothers acho zviri kundonetsa kuti tingazive sei. Tingafungira kuti pamwe kuti vangati vachere sezvo vari kunzi vanga varipo musi uyu, kana kuti nevamwe vanga varipo here musi uyu, asi hapachisina mamwe maticha anga arimo musi wakaitika chiitiko ichi.
Mutungamiri weArtus vaObert Masaraure vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya dziri mumatare, nhengo dzedare reparamende dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaJob Sikala navaGodfrey Sithole vacharamba vari mutirongo muchikurubhi sezvo vachuchisi vehurumende vari kuti havasati vapedza kuzeya nezvechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kuti kwete. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga kunyatsime pakapondwa nhengo yebato reCCC vaPius Jamba ari muusungwa, asi vari kuramba mhosva iyi. Imwe nhengo yebato iri vaAmos Chibaya neZuro vakadaidzwa kumapurisa vakaendeswa kumatare vachipomerwawo mhosva yekuita musangano pasina mvumo yemapurisa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7.
Ndakadaidzwa mukoma Zulu nemapurisa eLaw and Order kuGweru ndikaenda ko ndaenda ko ndina gweta vachida wanyika tikabva ipapo vakarekoda statement ndokuenda kumatare edzimosha kucourt tasvika ikoko vanoasisa nyaya maprosecutor vakabvunza kuti nyaya iyi munoiona sei ndikati ha ndezvemugodzi matsuro kunyepa hakuna zvakada zvakaitika handina kumbenge ndakambona adresa sangano uoyo musi wa 30 april dzinova mwedzi miviri yadi yakadarika saka prosecutor vakazoti ivo tava kundotsvaka mawitnesi vacho ivavo kana kuti vanopa umboo vakandiona ndichiadresa musangano uyu tinzwe kuti vanoti chinyi
izvi vakati vanotarisira kuti vanenge vazviita rini
izvi vakati vachazviita pavhiki iri kutevera vazopedza vozotidana kudare tozoona zvinofamba sei saka ndingati pari zvino ndo mamiriro akata nhaurwa yacho
musangano uyu runzi wakaitirwa kupi chaizvo vachibaya
mhosva yandanga ndichipiwa of course inova yekugadzirwa yekuti iyo ndakaita musangano munzvimbo yekwachirumhanzu kunonzi kugwendengwe nzvimbo inotaura nezvayo inzvimbo inova isingakwani chero kilomita kusvika pacharandura zvekudee ndakaita musangano uyu mapurisa ekwacharandura vangadai vakangondibatira ipapo saka ndinokahadzika chose kuti mwedzi miviri yosei pachinzi pakaita uyu musangano pozonzi chibaya ngaasungwe nhasi zvamboita zvokudii
muri kuona sei kusungwa kuri kuitwa nhengo dzebato renyu nevamwe vanopikisa vachibaya
zvose tozviona kuti imviromviro dzezanhu dzokuhla urongwa hwatiri kuita hwomugwazo musangano wedu watekeshera kumareseva movement yedu yazara kumareseva vanhu vese vakungoti ngaapinde mukomana ngaanjile murombe saka iyi nyaya iri kutaurwa nemapurisa yekuti vachibaya vakaadhiresa musangano wanga usingasikangwe nemapurisa manyepo vaakushaya pokubata saka ndingangoti muchidimbo aiwa ngavaite zvavo nyaya dzokusungwa pasina mhosva dzitapara takanguva tasangana nadzo kubva tichiri kumdc 1999 zvinhu zvaingoitika saka hai hativhunduki
Vakafa nobata chigaro chemurongi webasa mubato reCitizens Coalition for Change vaAmos Chibaya vange vari parunare kuGweru naBlessing Zulu weStudio 7. Mumashoko kuvatori venhau gavhuna weRBZ vaJohn Mangundla vakazivisa nezuro kuti kutanga musi wa 25 mwedzi uno vachaparura ndarama inenge iine goridhe inenge ichirema aunzi rimwe chete kana kuti 1 ounce iine makarati makumi maviri nemaviri kana kuti 22 carats vamangundya vanoti vari kuita izvi kuti vachengetedze pfuma yevanhu vari kuti dhora remunyika riri kuramba richishaya simba mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe dr prosper chitambara
webhanga rereserve bank wakaparura chirongwa chemagold coins seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza pfumi hwavo yatingati pachirungu store of value zvamunoziva ime nyaya yeinflation yaita kuti confidence netrust mulocal currency idonhe zvakanyanya vanhu vazhinji vakunyanya kuda kushandisa for matransactionary purposes or even for kuchengetedza upfumi maunited states dollars saka tiri kuona demand yemaunited states dollars yakwira zvakanyanyisisa ndosaka hurumende yaparura chirongwa chekuunza magold coins
aya macoins egoridha muri kutaura nezvawaya anobatsira papi kugadzirisa nyaya dzemari munyika
zvinogona kuita kuti demand yemaunited states dollars yakakwira zvakanyanya pane inonguva iti dererei kana yaderera zvounzewo a bit of stability pa exchange rate yedu saka I think ndo expectation ndo tarisiro iripo iyoyo yekuti magold coins aya since gold value ye gold haidereri inotokwira even zvinhu zvisina kumira zvakanaka mu economy kana vasi rese tinoona value ye gold chikwira saka it's a good investment.
Ndingadawo kutsvaga kuti vanhu vese vane mukano wekumawana here kana kuti ane vaakanangana navo.
How affordable will these gold coins be? Especially tichiona kuti anenge achigadzirwa ne pure gold ye 22 carats. Saka zvinogona kuita kuti ma ordinary people wamo vanhu vanenge vasina mari yakawanda watadze kunge vachi wana access kuma gold coins aya. Uyo of course nyaya dzimwe dze security dzino dze counterfeits nyaya dzinowanzo kuitika idzodzo saka pane bachida ma measures no discourage nyaya dzema counterfeit gold coins. But on paper chirongwa chakanaka, dzimwe nyika dzitori nawo ma coins, ma gold coins, vamwe ma silver coins. Normally itori imwe investment ino batsira ma investors uya vanhu vane mari vanenge vachida kuchengeta imwe investment imwe pfuma yavo mu gold, kwete kusiya pfuma yese ari ma either US dollars or ma Zim dollars. But yatingati pachirungu diversification ye investment portfolio account ye ma investment assets.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vange vari parunare vari muHarare. Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emu Highland Park, Illinois vanoti akasunga Robert Crimo nezuro achipomerwa mhosva yekupfura nekuurayiwa kwevanhu vatanhatu uye kukuvadza vamwe makumi matatu. Vanhu ava vaifora vachipembera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kweAmerica nezuro. NATO nhasi yanyorerana zvibvumirano zvekutanga neFinland neSweden kuti dzive nhengo dzemubatanidzwa wezvekudzvinyirirwa kwenyika iyi. Nyika mbiri idzi dzakazivisa muna kubvumbi kuti dzave kuda kuita nhengo dzegungano iri. Izvi zvakaitika mushure mekunge Russia yatanga kurwisa Ukraine. Munyori mukuru weNATO vaJens Stoltenberg vanoti kuwanda kwenyika dziri mugungano iri kunopa kuti risimbe. Nyika mbiri idzi dzikave nhengo zvinoreva kuti gungano iri rinenge rave nyika makumi matanhatu nembiri. Pasi pemitemo yeNATO zvasarira kunyika makumi matatu dziri mugungano iri kuti dzishandise mitemo yadzo kuburikidza nematare adzo eparamende kuti dzitambire nyika mbiri idzi. Kubva pakatarwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mutemo wechimbi chimbi unobvumidza kushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika weStatutory Instrument 118A Presidential Powers Temporary Measures Amendment of Exchange Control Act Regulations 2022, vamwe vezvitoro nevemisika vanonzi vakatotanga kutara mitemo yezvitengeswa zvavo vachishandisa mari yekuAmerica uye havachabvuma kutambira dhora remunyika. Jonga Kandemiri weStudio 7 anoti panyaya inotevera.
Vakuru vakati chakupa ronda chatinhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kuruzhinji rweZimbabwe ruri munyika, uro runonzerwa vekumanikidzwa kutsvaga dhora rekuAmerica kuti rwukwanise kuisa chekudya patafura. Saka chii chave kukonzera kuti izvi zviitike? Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vanotsanangura.
Kubva paparurwa mutemo wekuti mari yemuno muZimbabwe ichashandidzana pamwe chete nemadhora ekuAmerica, zvamva zvaitawo kuti vakawanda vanogadzira zvinhu vachiendesa kuzvitoro vatengese zvinhu zvavo nemari yekunze chete, kubudikidza nekuti ivo vanenge vachiti yemuno iri kukurumbidza kuderera huremu. zvichienderana nekufamba kuri kuita inflation uyewo nekushaikwa kunenge kuchiita mari yekunze inenge ichidiwa nevemabhizimusi vakasiyana siyana. Vamwe vanowana mari kumusika weauction system, vamwe havawani.
Izvi zvinotsinirwa nemutungamiri werimwe sangano revanotengesera mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation, kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai, avanoti chakatanga ndo chakachenjedza.
Mamembers eduwo vanhu vanoziva zviri kuitika mumaketi, vanhu vakasangana matambudziko akadaro makore apfuura. Saka chatinongokurudzira isusu vakuru vedu veMinistry of Finance neReserve Bank ndevekuti ngavaise mitemo iri predictable, mitemo isingakanganisi upfumi hunenge hwachengetedzwa nevanhu kuburikidza nemari dzavo. Tikanatso kutarisisa zviri kuitika ndezvekuti vanhu havana confidence nemari yedu yomunyika ende vanotoitya. Takatarisa mari inge zvakamboita makore apfuura yekuti vanhu vakapedzisira varuza mari dzavo dzanga dziri muaccounts.
Munyori mukuru wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, vaJafet Moyo, vanoti hazvisi zvitsva kuti vezvitoro vanoramba mari yemunyika vachida kungotambira dhora rekuAmerica, asi iyo vashandi vazhinji munyika vachitambira mihoro yavo iri mumadhora yemunyika.
Zvagara zviripo, vakawanda vanhu vari kutotambudzika vari kutambira maZimbabwean dollars. Asi mashops agara achingotambira mari dzese, maformal shops akafanana nevana vana OK, vana TM, anotozivikana mashops mahombe.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti ndiro dambudziko ravagara vachitaura kuti richakonzereswa nekushandiswa kwemari yekunze pamwe neyemunyika nguva imwe chete.
Saka zvichaita kuti zvinhu zvizhinji zvimwewo zvatajaira zvakafanana even nemafuta ekubikisa zvakafanana pamwe nesipo tichazviona zvakangotengeswa nemaus dollars ega, nekuti zvinhu zvazvinotengwa kunze kwenyika. Saka hazvino zvinhu zvinotishamisa nekuti takangoya mutemo iwowo ndo zvinhu zvatanga tazvitarisira zvichaitika.
Imwewo nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano relabour and economic development research institute of Zimbabwe, Dr Prosper Chitambara, vanoti izvi zvinokonzerwa nekukwira zvakanyanya kweinflation, vanhu vemunyika vopedzisira vasisina chivimbo nedhora remunyika.
Zvinhu zvakakwira makwirira zviri kuita zvinoita kuti munyika muekonomi muwe nemauncertainties. Zvinoafekta even vanogadzira zvigadzirwa, maproducers production, zvinoafekta business. Nokuti normally kana mari iri kuruza value, hapana munhu anenge achida kutrada in that weakening currency, nekuti unopedzisira wakuita maloss, unopedzisira usakwanisi kuramba uri mubhizinesi.
Asi zviri pamutemo here izvi kuti vemabhizimusi varambe kutambira dhora remunyika? Dr Chitambara vanoti
temu yenyika inoti tiri mumulti currency regime, but tiri kuona kuti nenyaya yeinflation vanhu vakawanda vari kuprefera kunge vachishandisa maUnited States dollars ayo ari more stable. Saka idambudziko iroro rinoitika kana zvinhu kana zviri kukwira, kana muri yatinoti chronic high inflation. Saka kutoti confidence and trust idzoke kumazim dollar kunge zvinhu zvagadzikana, kukwira kwezvinhu kwagadzikana, and zvinogoneka chete kana tadhila nezvimhingamupenga madrivers ari kuita kuti mitengo yezvinhu ikwire, nyaya dzemoney supply.
Uko vakuchera vachiti nekuda kwedambudziko iri mamwe makambani achatomanikidzwa kubhadhara vashandi vavo mihoro yavo iri mumari yekuAmerica senzira yekuti vabatsirikane. Studio 7 yakundikana kubata gavhana vereserve bank of Zimbabwe vaJohn Mangudya kana vogurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ndakamirira Studio 7, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Muchirongwa cheLife Talk cheThe Connection na8 Maneru, mutungamiri Ngomo weStudio 7 ari kuita hurukuro nevechidiki vemuZimbabwe vari muchirongwa cheMandela Washington Fellowship, kana kuti YALI, vave kupeta zvidzidzo zvavo muzvikoro zvepamusoro muAmerica. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 5 kuNtulikazi 2022 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje ugatsha lukahulumende olubona ngezamafutha ezimota solukhweze intengo yepetulo ledizili
just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping but akulanto engapheliyo umqanduza adlula sibakhangelele izivakathi zethu abe domestic tourism labavela ngaphandle kwelizwe labavela kwamanye amadorobha ukuthi babuye bazasivakatshela njalo
iZimbabwe Tourism Authority ithi ukwethekelelwa kwelizwe obesokwehlile zokuqalisile ukuthuthuka
khangelele ababukisi lesivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize ukuthi gwaqa kulona leli dorobha umzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakatheke sekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo ababathengisa ezokudla nendawo zokuhlala.
Izisebenzi zikahulumende zithi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona ngeholo eliphansi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uzulu weZimbabwe ukhala ezimathonsi ulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe lugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority namuhla. Ingcwethi zithi lokhu kutsho ukuba impatalo yokugada imijova lamabhasi layo izakhuphuka. Ilita yepetulo ikhwele isuka kumadola eZimbabwe yaphezu kwamakhulu ayisithupha $623 yaya kumakhulu edlula ayisithupha lengxenye $659.80. Idizili yona ikhwele isuka ku-$661.73 yaya ku-$669.62. iZimbabwe Energy Regulatory Authority ithi iphoqwa isimo ngoba intengo yamafutha ikhuphuka emkambo womhlaba mihla ngemihla. Izisebenzi zikahulumende sezazise umqhatshi wazo ukuthi zizakhalala umsebenzi ngemva kwamaviki amabili zikhonona phezu kweholo eliphansi lanxa nje uhulumende ethembise ukuzengezelela iholo ngesilinganiso sokuphethwe kabili i-100%. Kubika uMavis Gama.
Lokho kumunyethwe encwadini elotshelwe umphathi ntambo ugatsha olubona ngezisebenzi zikahulumende kanye lenhlala kahle kaZulu. Iqondiswe njalo kolwezemali labe Health Services Board yasayinwa iziphathamandla zenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende ezine ezikumanyano weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU, lezi ngezigoqela eye Public Service Association, PSA, the Federation of Zimbabwe Educators Union, FOZEU, Federation of Educators Union of Zimbabwe, FEUZ, the NSS Federation of Zimbabwe, NAFOZ, lapho izisebenzi zikubeke sobala ukuba zikubone kufanele zithathe lelinyathelo ngemva kokuba zithenjiswa kokuphela edabeni lokutholiswa kwazo imali engaziphilisa ye-cost of living adjustment, zisithi laleyo ezayiphiwayo ingasatsho lutho. Zithi kunje isifika ku-$114,000 Zimbabwe dollars, imali yokuthi umuntu analise ukuthenga okudingakalayo ngenyanga, i-bread basket, ikanti uhulumende yena wanikeza izisebenzi zakhe esukela ku 36,000 Zimbabwe dollars kulowo othola iholo eliphansi. Umkhokheli wenye yenhlanganiso ezikumanyano wenhlanganiso ezilwela izisebenzi zikahulumende yeZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions ZCP-STU, eyeZimbabwe National Educators Union ZINEU, umnumzana Moven Dube, ulandisa kabanzi ngokubafuqileyo ukuthi bathathe leli nyathelo lokulobela umqhatshi.
Ngakho izisebenzi zonke zimelelwe ngama-associations lama-unions awo zonke zihlangene zayenza isivumelana ngemva kwemizamo yonke eyenziweyo ukuthi i-government izwisise isimo izisebenzi zayo eseziphakathi kwazo esezithwele ubunzima ngayo. Ngokunjalo sokufike lapha esigabeni sokuthi sinike i-government i-14 days ezokuthi ithi respond ku-situation abantu abaphakathi kwayo ukuze izisebenzi ziyenelise ukuqhubekela phambili zisebenza zibone impela ezikusebenzelayo.
Uqhubekele phambili uDube elandisa ngenyathelo elizothathwa izisebenzi zikahulumende ma engasaphendulanga lokho abakhala ngakho.
Kodwa nxa i-14 days ingadlula i-government ingayenzanga lutho, akusela enye indlela okabe sokusele yikuthi izisebenzi zonke ezingaphansi kwa-government zizaphosela phansi amajogwe zihlale phansi kuze kuyefika lapho i-government khona ezatshengisela ukuthi izimisele ukuthi incedise izisebenzi zithole umrholo ozaziphilisa, zithole umrholo ozayenza ukuthi badle, bagqoke, bafundise abantwana, bahambe ezikolo, bayenelise ukuhlala ezindlini eziqondileyo.
Unobhala jikelele enhlanganisweni elwela ilungelo lezisebenzi eyeZimbabwe Congress of Trade Unions, ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Singazi ukuthi le indaba izaphutsha njani, kodwa lilungelo lezisebenzi zonke nje ukuthi zeke lo msebenzi nxa zingathakazeleli ezikunikwayo. Sibona ngani nge laba abakhokhela inhlanganiso ezikupublic service balandela ke umthetho lilungelo labo, nxa kuyikho abakuthunyiweyo, nxa kuyikho njalo okufunwa ngama-members, benza into ekahle ukuthi ke bekele umsebenzi ngoba phela bayakhonona kusemthethweni njalo ukuthi bekhonone.
Ukhuthaza uhulumende umoya ukuba ayilungisise le ndaba yokukhonona kwezisebenzi zakhe iphele kokuphela.
Sibone ngani umqhatshi kajeniselike i-seriousness. Sibone ngani nje uthatha nje i-collective bargaining kumbe ukubambanisa inkulumo lezisebenzi zakhe. Ukuthathaze akakuqakathekisi indlela esibona ngayo. Kanti ke nxa sikhangela ukudula okwenzakalayo emashopu, ama-services akhona, konke kufuna imali, imali yangkhona ethola izisebenzi ke inlutshwana. Yikho sibona izisebenzi zixokozela ngendlela enje.
Kwasekelwa ngumnumzana Silas Mthombeni, isakhamuzi sakoBulawayo.
Siyavumelana lakho, siyabasupporta njalo. Loba nje lathi siyakwazi ukuthi kuzasibetha lapho sesifuna ama-services abo lapha lalaphayana. Kodwa hayi, mabayenze lokho ababona kungani kuzabanceda. Siyavumelana lakho thina. Iholo abaliphiwa lona nguhulumende lincane kakhulu. Alibasi ndawo, abakwanisi ukubhadala ngitsho le-school fees lokuthi bagqoke kuhle kubonakala ukuthi baye emsebenzini basebenzela uhulumende.
Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi zikahulumende lelihlala kahle kaZulu, umnumzana Paul Mavima, utshele iStudio 7 ukuthi kuzoqhutshwa umhlangano ngomvulo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lomqhatshi wazo. Esithi ngoba uhulumende eqakathekisa ingxoxo lezisebenzi zakhe. Umkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo labongi eyeZimbabwe Nurses Association, umnumzana Enoki Dongo, uhlezi esethesa uhulumende umlandu wokungafuni ukuxoxisana lezisebenzi zakhe isikhathi sasekhona kungakabi lomonakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izakhamizi zeGwanda sezamukele ngemibono etshiyeneyo inyathelo elithethwe luhlangothi olubona ngomsebenzi wokutholisa uZulu amanzi olwezinwa elokubuyisela lumsebenzi ezandleni zikamasipala weGwanda lowe Beitbridge. lanxa iningi lisamukela lelinyathelo kulabanye abathi umasipala kasoze enelise ukuqhuba lomsebenzi ngemfanelo ngoba ehlezi ebhekane lodubo lokusilela kwemali. U-Albert Ncube usipha loludaba.
Umasipala weGwanda seleminyaka engamathumi amabili lanhlanu elwisa ukuhluthuna amandla okuzihlambulela amanzi awathathelwa izinwa. NgoLwesithathu umphathintambo wezamanzi uMnumzana Enchance Masuka uphe umasipala weGwanda leBed Bridge amandla okuzihlambululela amanzi obengumsebenzi wezinwa. UNkosikazi Siduduzile Masilela oyisakhamuzi sesibhiskop North eGwanda uthi ukhangelele ukuthi imbadalo yamanzi yehle kulandela lesi sivumelwano.
Sinokujabula kakhulu njengezakhamuzi zeGwanda ukuthi sesize saphiwa iplant. Ngelele ukuthi umunisipala weGwanda njengoba wayesithi amanzi aduriswa ukuthi izinwa yiwe wawambileyo bathenga i-raw water dura. Khathesi wasoze basathenga izinwa lawo manzi. Khangelele ukuthi intengo yamanzi yehle iGwanda ibidura kodlula amadorobho amaningi amanzi. Njalo amanzi siwathole ngaso sonke isikhathi ayikhona ukuthi siwaswele.
UMnumzana Methuseli Moyo onginobhala wenhlanganiso yabahlali beGwanda eGwanda United Residents Association uthi lihle lelinyathelo kodwa kamthembu umasipala wakhe.
Khona kuyisehlakalo esihle kakhulu ukuthi sesithethe amanzi njengeGwanda kodwa asazi ukuthi kusazolunga kumbe kusazokuba wese ngoba nxa siba yi-municipality e-prioritizer ukuthenga izimota kule service delivery akunzima. Sesizabona ngakho but sisathemba nje ukuthi kuzalunga amanzi sesizathola i-service delivery izayimprove.
Amazwi la agcizelelwe ngaye ngumeya weGwanda uMnumzana Thandeko Zintimkandla.
Ikhansili ilayo yini imali yokuthenga imithi yokuhlambulula amanzi? Imali yakhona bazayithatha ngaphi? Kanti njalo futhi okunye kuthengwa nge-forex, bazayithatha ngaphi imali yokubhadala leso sikwelede? Yikho ngibona lezinwa engxenye icinisita sibaphenini sibone ukuthi baza kwenza njani. Kuhle nxa ukukhangela ukuthi ungajulisa umqondo uzabona ukuthi kuzanika ikhansili umthwalo omkhulu.
Umeya wedolobho leGwanda uMnumzana Njabulo Siziba uthi bazalwisa ukudonisa imali abayigweleda zingadi zikahulumende kanye lezakhamizi yona efika 400 million RTGS.
Sikhomo sekansela siko sihle. The reality is we need to improve on our revenue collection so that we pay isikwelede sezino. The bulk of isikwelede sethu is owed by ama government departments. So ingxenye kufanele kube le ndlela yona leyana yokuthi particularly our principals kufanele kube yibo abaphushayo ukuthi hayi kodwa Mthuli Ncube treasury bhadalani nabantu la.
Uphinde wathi kabasoze bagijimela ukwehlisa imbadalo yamanzi bengakahlolisisi indleko ezidingakalayo. Okwamanje amanzi eGwanda biza idola elilodwa leMelika lamasenti angamashumi amabili $1.20 amalitha inkulungwane.
Sihloko siyithemba ukuthi ingxenye intengo izayehla but esi akulunganga ukuthi ngithi pre-empt sithi hayi sesizayehlisa amanzi. No, afisa ukuba ehlisela amanzi sizasebenzela ukuthi kayehle kodwa kathesi asingatsho ukuthi zakhamiza amanzi azayehle. That would be very dangerous. Suicide.
Umasipala wedolobho leGwanda layo samele abhadale izinwa imali ayikweledayo engange 300 million RTGS. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Ngokuyekethiswa kweziqondiso zokulwisana le-COVID-19 emazweni achiyeneyo, inani lezethekeli endaweni zokuzilibazisa libikwa selisanda emhlabeni jikelele ngitsho laseZimbabwe. Abohlangothi lweZimbabwe Tourism Authority bathi lumsebenzi ubusuyehlile kakhulu kwiminyaka emibili edluleyo kodwa kathesi usuqalisile ukuthuthuka ngezethekeli zaselizweni ezisuka kwezinye izigaba zisiya kwezinye ikakhulu endaweni ezifana leVictoria Falls, Kariba lakoBulawayo. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo uNkosazana Nomvuyo Mathonsi ufakaza ngokuqonga kwenani lezethekeli kuleli dolobho kodwa ukhala njalo ngokuthi umqando owembese ilizwe lonke lonyaka iyo osusiba inkinga.
Engikunanzelelayo kathesi ukuthi ama visitor attractions indawo zethu zokuvakatshelwa abantu abaya khona inani labo lehlile. Sithe sithi sizama ukuthi sikukhangelisise ukuthi ngakwe kwenziwa kuyini khona oko sabona ukuthi hayi okwenza ukuthi ama figures ethu ehle yikumqando. Umqando lo esikhona esiphakathi kwawo kathesi wenza ukuthi ama numbers ethu at decline. Sikunjalo noma nje kunjalo kodwa si we are just a bit consoled by the number of workshops esiba lawo lapha esigabeni sakithi. Ama-companies amaningi abuya sibili evela kwezinye indawo kwamanye amadorobhu belanda ukuzo-workshopa lapha eBulawayo, belanda lokuzokwenza ama-conferences abo lapha koBulawayo. Inano lama-conferences have gone up, which is a consolation to us. We just hope ukuthi kuzaqhubeka kunjalo abantu besiza for workshopping. But akulanto engapheliyo, umqando uzadlula, sibakhangelele izivakatshi zethu abe-domestic tourism, labavela ngaphandle kwelizwe, labavela kwamanye amadorobhu ukuthi babuye bazasivakatshela njalo.
Unkosazana Nomvuyo Mathonsi ngumqondisi wogatsha olubona ngokwethekelelwa kwelizwe olweZimbabwe Tourism Authority esigabeni sakoBulawayo. Go Live Talk, The Connection lamuhla sixoxa labasakhulayo abaze eMelika ukuzequba izifundo esiphathelane lobukhokheli phansi kohlelo lweMandela Washington Fellowship. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Izakhamizi zedolobheni le-Akron esigabeni se-Ohio khonapha eMelika zitshengisele ngobuningi ngesonto ngemva kokuphuma kumfanekiso owevidiyo oveza amapholisa edubula unsundu obengahlomanga uJayland Walker. Amapholisa athi bebemnakanela ubana nguye owake wadubula ekwenye imota ngaphambilini, ngakho-ke besesabela ukubana angabadubula njalo. Amapholisa wedolobheni eleDallas emangweni weFort Worth esigabeni seTexas khonapha eMelika abika ukubana ulondoda obulele abantu ababili walimaza kakubi abane abagoqela amapholisa amathathu andubana azidubulelaye wasesifa. UPete Arredondo obwe ngumqondiso wamapholisa esiqintini se-Uvalde esigabeni seTexas ebona ngezomvikela wezikolo kukhansili yalelo dolobho ubikwa esechiye umsebenzi ngemva kokwehluleka kwamapholisa abekade sebenza phansi kwakhe ukuphatha kuhle isehlakalo sokudutshulwa kwabantwana besikolo lababalisi ababili mhlaka 24 kwenkwezi lonyaka. Kudutshulwe abantwana abalishumi lathoba munye 19 kulesi sehlakalo. Iningi lezihambi zaseMelika ebezifisa ukuvakatshela izihlobo labangane ngekhefu lelanga likazibuse ele-4th of July namhlanje zizibone ziqeda isikhathi eside esilindweni zamandizanchina ilizwe lonke jikelele. Ezinye zazo zehluleka ukuqhubekela phambili ngohambo kwenxa yokumiswa kokuhamba kwendizamchina okwenziwe liningi lamankampani endizamchina okwenzakala elizweni jikelele. Umanyano wezokusebenzelana kwamayenzwe angentshonalanga kwizwekazi labensundu kwezombusazwe la kwezenotho owe-Economic Community of West African States, ECOWAS, usuvumelene ukukhipha izijeziso zenotho ezazibekelwe elemali leleBurkina Faso ngemva kokuba lawa mazwe elandele iziqondiso zokuletha ukuzinza kusimo sezombusazwe phakathi kweminyaka emibili.
abantu bakwele Sudan baqhubekele phambili betshengisela ngokuyahlala phambi kwamahhofisi kahulumende esikolweni selolu lizwe iKhartoum ngemva kokubulawa kwabantu abathoba munemunye ngolwesine olwedluleyo. Ikhansili yebutho ebusayo kulelo lizwe okwamanje ibikwa ingakhulumi lutho ngokubulawa kwalaba bantu. Inkulungwane ezimbili zamakholwa esikatoliki esikolweni somkhokheli wale inkonzo eseVatican kungabadabuka kwele Congo iningi labo abahlala eRome bamanyane loPope Francis enkonzweni ibemkhulekela ukubana enelise ukuhamba ukuya kwethekelela kwele Democratic Republic of Congo lase South Sudan. UPope Francis oleminyaka engamashumi athoba minembili lanhlanu yokuzalwa 85 ubikwa igcine ebanjwa ngamandla ukumisa uhambo lokwethekelela amazwe lawa ngoba ubengezwa kuhle. Kubikwa sokuqhamuke udubo lokuntula kwabobhejani abayingozi empilweni zabantu kwele Mozambique ngemva kokwanda kwalezi nyamazana ezazingasabonakali ngenxa yokuzingelwa ngabaphambana lomthetho ama-poachers. Inene lalezi nyamazana libikwa seliqongiswe yikulethwa kwazo zivela kwele South Africa emizameni yokwengeza inani lazo kwele Mozambique ukuze zikhange izethekeli ngoba besezinyamalala kulelo lizwe.
Abikwa esekuzinga laphezulu amalungiselelo ombukiso waba kumsebenzi wezokwemba owe-mine entra obusule minyaka emibili ungenziwa ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Kubikwa sokulamankampani alikhulu lamachumi amane 140 athi azaphatheka kulumbukiso. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwethulwe ngumqondisi olawula umbukiso wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nicholas Ndebele.
Sikhangelele ababukisi lezivakatshi eziningi kakhulu ukuthi zize kuthi gwaqa kulona leli dorobhu mzomkhulu wakoBulawayo. Lokhu nje kuqakatheke sekutheni kuzimazisa lumuzi njengensika yentuthuko yelizwe njalo kuthuthukisa osomabhizimusi bakuleli ikakhulu labo abathengisa ezokudla lendawo zokuhlala. Nxa uzulu esakhumbula Independence Day official ceremony iyenzakala kulona leli dolobha lakoBulawayo yaphanga yalandelwa umbukiso omkhulu wezamankampani akuleli la ngaphandle oweZimbabwe International Trade Fair. So sikhangelela ukuthi ababukisi abezokwemba ezokuthwala ezokulungisa bathi gwaqa futhi koBulawayo kungekudala kuwona kuyona linyanga.
UNdebele uqhubekele phambili esithi amalungiselelo ombukiso wezokwemba asefike esibangeni esiphezulu.
Amalungiselelo ombukiso omkhulu wezokwemba i-mining ezokuthwala i-transport lezokulungisa i-engineering esithi thina i-mine entra aqhubekela phambili kahle kakhulu. Umbukiso lo uzakwenzakala mhlazimajumi mabili kusiya kumajumi mabili lambili kunyanga yonale ekaNtulikazi ngaphansi kwendikimba yethi explore, extract, expand towards sustainable mining value chains.
Abenkampani kahulumende eqondisa umsebenzi wokwethekelelwa kwelizwe eyeZimbabwe Tourism Authority woBulawayo bathi umbukiso owe-mine entra uzanceda kakhulu ukuthuthukisa inani lezethekeli lebhizimusi. Umqondisi weZimbabwe Tourism Authority woBulawayo unkosikazi Novio Mathonsi uchasisa ngezethekeli abazikhangeleleyo.
Engikufisayo ukuthi bengabukisi kuphela kuphelele khona phana ze-ITF bazinike amathuba ukuthi baphume ngemva kokuba sebeqedile ukubukisa baphume bayivakatshela endaweni zethu zokuvakatshela ezinjengabo omatopo lakhona apha edrobheni kule trail within town bayakwanisa ukuthi lakho futhi bachitha isizungu bebhodabhoda bebukela lezi zindawo obasilika isiteji sikababa unkomo lama-historic buildings akhona around the city.
Umbukiso owe Mine Entra umanyanisa abakumsebenzi labamankampani alungisa imitshina abayisebenzisayo ukwemba kanye lamacebo okusebenza okungela ngozi lempahla yokuvikela izisebenzi ukuthi zingalimali emsebenzini. Umongameli Emerson Mnangagwa ubikwa enguye ozavula okusemthethweni umbukiso walonyaka wezokwemba owe Mine Entra kobulawayo oqala mhlaka 20 Ntulikazi usiyaphela mhlaka 22. Amankampani adlula ikhulu lamachumi amane 140 asephuchile ukubhalisela ukubukisa lonyaka. Abeza kulumbukiso ngabakulumsebenzi elizweni jikelele kanye labavela kwamanye amazwe agoqela oBrithani, iChina leSouth Africa lawo asephuchile ukubhalisela ukubukisa kuMine Entra 2022. Ingcwethi zezenotho zithi umsebenzi wokwemba lokwethekelelwa kwelizwe ngomunye wemisebenzi osuhamba phambili ekuletheleni eleZimbabwe imali yakwamanye amazwe kanye lokuphathisa intuthuko yezomnotho ngezuzo efika phose isilinganiso esingamachumi ayisithupha ekhulwini i-60%. Ngimele umsakazo we-Studio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Uzulu uqhubeka ekhumbula iqhawe lesizwe uDr. Joshua Mqabuko Nkomo ngendlela ezehlukeneyo. UNkomo wabhubha mhlaka 1 kulinyanga ngo-1999. Kule micimbi yokumkhumbula elokhu iqhubeka endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. I-Studio 7 ibe lethuba lokuba komunye umcimbi lapho imbongi uDesire Moyoxide ethule khona inkondlo ehaya uNkomo.
July 1, 1999. Ngeke ngiluxolele lo liyasuko lomnyama, kodwa mhlawumbe uphume uGeneral Josh, ngoba la kukogajoko.
Ikungithi, shabale, konkondi shabalam. Ikungithi, shabale, konkondi shabalam.
Mafukufuku, Nkabuko, Joshua, General Josh, sowedlula kanyongolo, kahle singadunga ulwandlo lubomvu. Ngoba lathi sidinga ukuchapha, lufarisi kuye, usiphikisa sigqoke zethu. Njengoba wasithiya besihanqile Joshua, baze lemphako lempahla lemula basasuki. Lokho ebethekho besihanqile, asazi mdala kumbe sizasila. Lala nkunzi mavava, wena owali ukudla amathe ezintsha. Lamhlanje amathe ezintsha are the only food available. Izinja ezigobhoza zigxozela umathe sezizalisa odade wethu, banyeleza obhova babadlwane, sezingabakhwenyana, ezinye sezingabazukulu. Sinjengoba nje sinje nje lamhlanje siqumbe amathe ezintsha. Lala mdala ungavuki futhi, lala rabatsatsi, sekonakala sekwaxhwala, yekela. Sesilinde nje amasalamuse emvelo, fair fair, la uyazi Mqabuko, njengoba la walala usazi ubonile. Le poison yaginywayo siyaphenduka ama vitamins in their bodies. Ziyakhala kwelika mthwakazi mdala. Siphohle ubomvu sigava uqweqwe inhliziyo ziyopha. Wasichebe sihanqila sazi kumbe sizasila, kodwa unengiselafa. Ezamadlozi sezahlatshwa zadliwa, bazivenga bezimkhwapha, ngaze sithi zi zimbindaba mdala. General Josh, you taught us nationalism, you taught us patriotism, you taught us to be a people together, but all of this failed you, Tata. Nationalism failed you, patriotism failed you, the people failed you, and 23 years later, I am still failing you. Akasekho Mgabe, akasekho uTsvangirai, onka lo msika labo John, olisabe labo Khayisa, labo Sebakhamba, kwasala kunje.
Siyabonga imbonga enkulu uDesire Moyoxide kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.